Zvimwe zvisungo zvabuda pamusangano weboka revechidiki weYouth League wechinomwe wapetwa muHarare nhasi ndezvekuti hurumende imutsiridze chirongwa cheNational Youth Service Training pamwe nekuti mayunivhesiti nemakoreji munyika asungirwe kuti wese anoda kudzidza muzvikoro izvi atange aita zvidzidzo zveNational Youth Service. Chimwe chisungo ndechekutiwo vese vanopinzwa basa muhurumende kana makambani ayo vanofanira kunge vaitawo zvidzidzo izvi. Vamunangagwa vati vafara zvikuru nezvisungo izvi uye vati vanozvitsigira. Vakurudzira vechidiki kuti vavatsvagire rutsigiro nebato pamwe nekuona kuti vanhu vanyoresa kuvhota kuti ivo nezanupf vakunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya.
Toda kusasanga chero anenge auya kuirection. Sasanga polling station by polling station, sasanga ward by ward, sasanga constituency by constituency, sasanga province by province, sasanga, and finally at national level, sasanga. Doors, a thunderous victory for ZANU-PF.
Vakorokotedza vechidiki vakakunda musarudzo dzakaitwa nezuro vachiti vanofanira kushandira musangano. Vamunangagwa vati vechidiki ava ndiwo maziso nenzere dzemusangano uyewo vanofanira kubatsira musangano muzvirongwa zvavo zvose. Vatiwo zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika mushure mekunge zvakumbirwa nevamapato anopikisa avasina kudoma zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
These sanctions are unjustified and albatross to the development and prosperity of our motherland Zimbabwe.
Zvirango izvi hazvifanirwe kunge zviripo uye zviri kukanganisa budiriro yenyika yedu yeZimbabwe.
Vatiwo bato ravo rinovimba nekukoshesa vechidiki ndosaka riri kuvapa zvigaro mudare remakurukota paramende pamwe nemakambani ehurumende. Musangano uyu wemazuva maviri wapera nhasi waona mumiriri weGutu West mudare reNational Assembly vaJohn Paradza vachisarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori muchikamu chevechidiki mubato iri. Vamunangagwa pachavo ndivo vachadoma munyori wevechidiki anenge achivamirira mupolitbro. Vakafanira kubata chinzvimbo chemutauriri muchikamu chevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Sakos Chuma vaudza Studio 7 kuti hapana chakashata kuti vechidiki vaite zvidzidzo zveNational Youth Service Training, vachiti izvi zvingava zvinhu zvakanaka dai chirongwa ichi chaitwa pasina zvematongerwo enyika. Vatiwo pane zvakashata zvakawanda zvaiitika apo chirongwa ichi chakazomiswa uye ndosaka vasingatsigire chisungo chaitwa pamusangano wevechidiki veZANU-PF chekuti chirongwa ichi chimutsiridzwe.
So hazvigoni kuti zvimapato zvidokodoko kana kuti zvimapato zvisiri kutambirwa navanhu zvakaita sana ZANU-PF zvigone kupa maresolutions anobhainda enyika yose yeZimbabwe. Saka izvo zvaitwa nevechidiki veZANU-PF aiwa zvinogona kungobhainda chete masupporters avo ari kuzanu ikoko, kwete nyika yose yeZimbabwe. Isusu sevechidiki vanomirira zvido zvevanhu muZimbabwe yose tichazviramba, uye hatisi kuzobvuma kuti vana veZimbabwe vambuikidzwe vachitiwa zvinhu zvisina maturo.
Vaimbove munyori musangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vamakomborera haruzivishe vanoti havabvumirane nenyaya yekumanikidzira vechidiki vese kuti vaende kuNational Youth Service.
Kuna National Youth Service inodarika kuti sevana vechidiki veZimbabwe tine tinonyoreswa kuvhota zvetifotero shandiko. Hakuna Youth Service inodarika papo uye hakuna patriotism inokunda pane kutaura chiti aiwa ungoriza kumhiri munyika.
Kunyange hazvo vechidiki vabuda nechisungo cheNational Youth Service ichi, dare remakurukota rakatoitawo chisungo chekudzora chirongwa ichi uye pave kutogadzirwa mutemo wekutangisa chirongwa ichi weNational Youth Service Act. Chirongwa cheNational Youth Service icho chaizivikanwa sekuti Border Gezi chakatangwa muna 2000 namushakabvuva Border Gezi avo vaiva gurukota revechidiki uye vechidiki vakapinda muchirongwa ichi vaidzidzisirwa kuMount Darwin. Chirongwa ichi chakamiswa mushure mekushorwa sezvo vechidiki vainge vapinda muchirongwa ichi vainge vave kushandiswa neZANU-PF vachipomerwa mhosva dzekuponda vanhu nokutyora dzimwe kodzero dzevanhu. Vechidiki ava avo vainziwo maGreen Bomber nekuda kweruvara rwembasha dzavaipfeka vaitambiriswa mari nehurumende pasina basa ravaiita muhurumende uye vazhinji vavo vakazodzingwa basa panguva yehurumende yemubatanidzwa iyo yaisanganisira ZANU-PF nezvikwata zviviri zveMDC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.